vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muchikwata chavanqube vawillard madzimure vaudza studio 7 kuti vachavangu vakaita humbimbindoga pavaivandudza utungamiriri hwechikwata ichi mudare reparamende. Vamadzimure vati vachavangu vachamiswa pamberi pedare rebato rinotonga vanenge vachipomerwa mhosva dzekusatevedzera mutemo.
Saka vambomiswa basa zvichitevedzera yatoti article 9123 yebumbiro redu remutemo re-CCC rinotaura kuti chinhu chese chinoitwa chinoitwa chabva nekumapazi emusangano kusvika chasvika papazi rinofaura kuti riti izvi ndo zvatakuita uye hazviitwe nomunhu mumwe chete nokuti munhu mumwe chete haasiri yepati.
Kutanga kwazvita gore rapera, vachavangu vakabvisa mumiririri wechikanga muNational Assembly amai Linet Karenyikore pachigaro chekutungamirira bato re-CCC mudare National Assembly ndokuisa mumiririri weSunningdale muzvare Maureen Kadema-Unga. Vakabvisawo masachigaro emakomiti akawanda mudare iri. Vanqube vakakwira kudare repamusoro vachiti vachavangu vainge vatyora bumbiro remutemo rebato. Dare repamusoro rakatenda rana navanqube zvabva zvasiya vachavangu vari pamene. Pavabatwa neStudio 7 vachavangu vati hapana chekutaura.
No, you don't comment on nothing.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mune chimwe chikwata chebato re-CCC chinotungamirwawo navajameson Timba vadarlington Chigumbu vati mutongo wakapiwa nedare rehigh court nezuro uchavapa mukana wekuenderera mberi nekukwikwidza simba ravachavangu rekudzinga kwavakaita vamiriri vebato ravo muNational Assembly muna 2023.
Asi tiri kudayira kuti nejudgment yauyai zvakutipiwo mukana wekuti nyaya yedu yatakanga taendesa tichitaura isu kuti aiwa ka vachabangwa havana vaite kudzinga maMPs eCCC nekuti havana chavakaita kuti maMPs ange achipinda mukati medare reparamende. So tiri kutarisira kuti nekuda kwekubudikidza nejudgment pane zvakawandawo zvichaita sei zvichaitika mune mamwe macases atinawo navachabangwa mumatare dzemhosva.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati zviri pachena kuti matare dzemhosva ane ruoko munyaya dzekupatsanuka kweCCC.
Zvinoratidza zvega pachena kuti zvinhu zviri kuitika munyika medu maringe nezvematongerwo enyika hazvisi kuitwa negwara rakanaka. Vana maenzanise vari mumatare dzemhosva vane ruoko munyaya idzi uye vanenge vachida kuzadzikisa zvishuro zvevamwewo vanhu zvisinei nemutemo.
Kunyange hazvo vaive mutungamiriri webato re-CCC vaNelson Chamisa vakanyorera mutauriri mukuru weNational Assembly vaJacob Mudenda vachivaudza kuti vachavangu vainge vasina masimba ekudzinga nhengo dzavo. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nematare vakaramba kuzvitambira. Zvichakadaro chikwata chavachavangu chave kuti chinotsigira danho revamwe mubato rezanu PF rekuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire nyika kusvika muna 2030. Vange vasarudzwa navachavangu kuti vave mukokeri webato iri mudare reparamende zvakarambwa nedare repamusoro vaCharles Moyo ndivo vakataura nezvedanho rechikwata chavo muhurukuro nebepanhau reHerald. Studio 7 yabata vaMoyo avo vati vange vasina kusununguka kutaura. Kunyangwe vamunangagwa vakati vave kuda kuenda pamudyandigere vamwe mubato ravo vari kuramba vachivakurudzira kuti varambe vari panyanga. Vamunangagwa vanonziwo nevamwe havana zvavari kuita kudzivisa nhengo dzebato dziri kuda kuti vatonge kusvika madhongi amera nyanga kuti dzisaite izvi sezvo zviri kunzi zvave kukonzera zinyekenyeke mubato. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti hapana chachinja pamashoko avamunangagwa ekuti vari kusiya basa kana nguva yavo yakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.